Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 Nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi tinotarisa gwaro regwara richatorwa neCitizens Coalition for Change kana kuti Manifesto. Vari kukukwidza kumirira nharaunda yeChuru Farm muparamende vari vebato reCCC vanoti sangano reForever Associates of Zimbabwe riri kuvhara maposta avo richiisa emunhu wavo anozviti ndeweCCC. Forever Associates of Zimbabwe inoti nengo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tichienderera mberi tichitarisa magwaro egwara richatorwa nemapato ezvematongero enyika ari kukwikwidza musarudzo. Nhasi tinotarisa gwaro kana kuti manifesto yebato reCitizens Coalition for Change. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Edi Mahembe vanoti pane zvizhinji zvakanaka mumanifesto yeCitizens Coalition for Change, vachiti zvimwe zviri mugwaro iri zvinofanana nezvakabudiswavo nebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress. Tabata Dr. Mahembe kuti tunze zvakawanda pamusoro payaongororo yavakaita.
Nhasi tiri kunyanya kutarisa manifesto yaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change, CCC. Vanoti ivo kana vakakwanisa kupinda muhurumende musi wa23 August 2023 pachekwa masarudzo, vanoda kuisa mubatanidzwa wehurumende yavo vemabhizinisi nevamwe vamasangano akazvimirira ega vatinoti civil society nevashandi yetinoti labor, kuti vaite mubatanidzwa wechirongwa chavanoti ivo Consultative Transformational Council, CTC.
Muono webato iri muono wakanaka here Dr. Mahembe, uye wakanakira pakudii?
Muono wakanaka chaizvo nekuti tikatarisa tinoona kuti vanoda kuti council iyi ive inobatsira pakupa mazano panenge pachiumbwa mutemo wenyika. Saka vanoti council iyi inokwanisa kubatsira. Chechipiri vanoti kanzuro inokwanisa kuzopawo muonere ayo kuti hurumende iri kukwanisa here kuita basa rayo nemazvo yatinoti monitoring and supervision, kuti government zvinenge yati ndo zvichada kuita iri kuzviita here nemazvo. Chechitatu chinova chakakoshazve chavanoti kanzuro iite ndechekuti iri pakuongorora kuti vatungamiriri venyika vari kutungamirira here zviri muurongwa hwevanotungamirirwa vacho yatinoti iyo social contracts, kuti pane kuwirirana here kuripo pakati pevanotungamira nevanotungamirirwa.
Izvi zvakakosha sei Dr. Mahembe?
Izvi zvakakosha chaizvo nokuti tiri kuzviona kuti zvakatomboitwa kuSouth Africa yavanoti tripartite alliance yekuti vemabhizinisi velabor nevehurumende vanobatana. MuZimbabwe inotovapo inonziwo tripartite negotiation forum inotivo hurumende vemabhizinisi nevashandi varibo. Asi chakazvinyanya kusiyanisa vamwe vese nezvekutaura vachamisa ndezvekuti chokutanga vachamisa vari kuti toda kutivo civil society vamwe vakazvimirira vaya vanambotaura vecivil society vanofanira kunge vamo. Izvi hazvisa zvamanyaya kuitwa kuti civil society inoiswawo mastructures ehurumende. Sandiona kuti chinhu chakanaka nokuti civil society inogona kumirira vemachechi, inogona kumirira vemapato vakazvimirira sana Jairo Jiri Association vaya vaya vakawanda wanda varigona kuzopinzwawo muutongo hwenyika. Even traditional leaders anogona vavo vanodei anokwanisa kuitawo part of that consultative transformational council. sandiwazo muono wakanaka chaizu.
Pane zvimwe ingafari rwane vanhu pamusoro peCTC yamuri kutiudza nezvayo iyi Dr. Mahembe.
Zvendinoona futi ndechekuti iyoyo CTC iyoyo nokuti ichabetsera hurumende kunemazano nokuzobetserazve kuti kutungamirirwa uku kuitwe zvine mwero zvinobetsera kuti nyika ibatane. Saka ndinoona sokuti kana CTC iyo ikabudirira zvinokwanisa kuti Zimbabwe ive imwe, zviri kutaurwa navashamisa zvekunzi Zimbabwe for everyone. Kana ukauyisa vanhu vemabhizinisi, ukauyisa vanhu vanomirira vashandi, ukauyisa vanhu vecivil society, ukazouyisazve vegovernment. Government apa haisi government chete vanenge vari kutonga, government apa inenge ichirevawo futi parliament. Kureva kuti even vanenge vari muopposition nguva iyoyo vanenge vari varivo chi part of CTC. Zvinoita kuti tive tetuya kubatana kwevanhu kana kuti unit of purpose. Saka ndiona kuti muono wachamisa wakanaka chaizvo, unofanira kukurudzirwa kuti vauyise vanhu pamwe chete vavake Zimbabwe imwe yomunhu wose.
Dr. Mahembe, mutsauko wamuri kuona pakati pemamanifesto emapato ose awande upi?
Petinotarisa mamwe mamanifesto ese akaita se yamonzora we MDC ye independent yavakasukuire ye uzayo ya my Valerio, hatiri kumboonawo muono wakaita se uri kuona kuna vashamisa we Conservative Transformational Council. Saka ndosaka tati nhasi ngatimbonyanya kubata-bata nezvavashamisa chete, nekuti ndovoga vanomuono kuti ngakuve ne Conservative Transformational Council. Asizve totarisazve kuZANU-PF. ZANU-PF gore rino haina manifesto kubva 1980 ranjesa manifesto, asi gore rino vakati hatiti manifesto. Asi tikatarisa kumashure uku muhurumende izvozvi kune yavanoti Tripartite Negotiating Forum. I forum yagara iripo zvayo, asi vashandi vanoti hatisi kubatwa zvakanaka, mabhizinesi vanotipo hatisi kubatwa zvakanaka nekuti hurumende yava Munangagwa iri kungoita sekuti iringoimposa zvayatifunga izvo ndozvinongonzi ngazviitwe. Saka zvinoreva mastatutory instruments ese ariko izvozvizvi akaitwa pasina kumbobvunzwa vashandi, kusina kumbobvunzwa vemabhizinesi kuti zvoma sei. Saka zvinoreva kuti pazviri izvozvi muZimbabwe hakuna a functional tripartite negotiation forum. Iripo zvayo pabepa asi haikusi kushanda. Saka kumutsidzira kuri kutaurwa nevashamisa ava yavanoti iyo restoration yakatonaka, nokuti iri kuti hurumende haingakwanisi kufambisa mashoko ekutungamirira yoga. Mabhizinesi anofanga ari povo, civil society inofanga iri povo, labor inofanga iri povo, kuti tiumbe chinhu chimwe. Maonero angu muono wachamisa unofanira kutokurudzirwa, nokuti ndo muono wakanaka. Kana nyika iri pairi apa pekuti iri kutambudzika nezveupfumi, iri kutambudzika nezvematongerwo enyika, iri kutambudzika vanhu vachishushikana, zvinoda chirwirangwe, zvinoda kuti vanhu vaonera panhu pamwe, kusaita chimbimbitoga zvokuti kana wapinda wawana voti ndiyangu kumanya oga. Vachamisa vanoti handisiwa kumanya kutonga nyika ndoga kana kutungamirira nyika ndoga, ndofanira kutungamirira nyika ndiri kugovernment, asi ndofanira kutungamirira ndakabatana nevo mabhizinesi, ndakabata navo nemacivil society, ndakabata navo nevashandi. Saka ndoda muono wakanaka.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Eddie Mahembe, vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Vari kukwikwidza vakamirira bato reCCC musarudzo dzenhengo dzedare reparamende munharaunda yekuChuru Farm vaTrustful Chikomo vanoti imwe nhengo yesangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ tichaona nyika dzino ari kubvisa maposta avo achivhara mamwe acho nemaposta ake achikurudzira vanhu kuti vamuvhotere achiti inhengo yeCCC iye asiri. VaChikomo vanoti vari kusvitsa nyaya iyi kumapurisa nekuZimbabwe Electoral Commission mangwanani ano, vachiti hapana munhu anoziva munhu uyu uye haasi nhengo yeCCC.
Kusinzi kwatiri kukwidza tata challenge yekuti kune munhu wefazi anonzi tichaona nyika dzino atinambozera takamuona atsumuzifesi yake patakaita manomination nepataira makaucus meeting munhu yatinambozera takamuona asi parizopazara nhasi manhera ano tafamba tichiona aisa maposters pamusoro pemaposters edu aisa rake saka amba avharidzira maposters edu isusu
maposters ake ari kukwikwidza achiti ndiwe bato ripi
ari kukwikwidza achinyepa kuti ndiwe bato reTripleC
saka pane zvamamboita here pamusoro penyaya iyi mataurawo here nevamwe vakuru vemubato menyu
vakuru vebato medu vasati avazivisa noda kwechikonzero chekuti tatozoona manhera ano izvozvizvi toti ndozvaitira kuti vananira maposters pamusoro pemaposters edu saka pari zvino toda kutofonera vakuru kubato kwedu dziri mangwana makuseni tobva taenda kunoisa police report kuti ndozvaitika mukonstituenzi medu
matimu mamuvazive kana kumbovaona muna kumbovaona
hatitombomuziva tinambobva takatombomuona and haisi memba yeTripleC asi kuti munhu akaunzwa nefas
vanogara
kuvhiringidza kuti vasplite mavhotsi
vanogara munharaunda yenyu imomo here kakuti hamutovazivi zvachose vanobva kunze
kwete havatombogari munharaunda yedu hatitombovazive matsotsi akaiswa nefas kuti vavhiringidze mavhotsi edu vasplitise mavhotsi edu seTripleC matsotsi aya hatitombovazivi kana nepaanogara hatikuzive
ko vanhu vemunharaunda yenyu pane zvavambotaura here pane zvavamboita here pamusoro penyaya yacho iyi
vanhu vemunharaunda medu ndo vamwe vatondifonera itondiudza kuti mp huyai muone zvaitika kuno kune maposters aiswa naiye tichaura nyika dzino vatisiri kuda vatisingazivi
mangwana mati moda kuenda kumapurisa ko vekuzeki vanozvizivawo here
vekuzeki tazama kuvafonera pari zvino panguva ino foni dzavo dzaadzisiri kuramba saka ndinoimba kuti mangwana makuseni tisange tichivafonera tovabata tovazivisa kana kuenda pacommand center iri mukonstituenzi medu kana mawadhi medu tovaziva chiitiko icho chicho
avo vange vari kukwikwidza vakamirira bato reTripleC musarudzo dzenhengo dzedare reparamende munharaunda yekuchuru farm vatrustwo chikomo vari parunhare kuHarare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata Zimbabwe Electoral Commission sezvo kwange kwadoka asi tabata mukuru wesangano reForever Associates Zimbabwe vakuda kwashe Mafula Musaka avo vanoti basa renhengo dzavo nderekutsvagira rutsigiro kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti nyaya iyi haienderani nebasa rinoitwa nesangano ravo naizvozvo ndeyemanyepo
anoisa maposta hawo uyezve ari chinyi because hatina memba efas iri candidate and maybe handinyatsokunzwisisai kuti muri kuti memba wefas ari kuisa maposters
vachikomi vari kuti pane imwe memba yefas iri kuisa maposters ayo pamusoro pemaposters avo achizviti imemba yeTripleC asi asiri vachiti kwai tinomuziva ndiwe fazi saka vari kuti zvanzi tichikuda kuenda kumapurisa toda kuenda kuzeki kuti tinotaura nezvenyaya yacho mangwana mune kandidatewo here iri kurana kuchuru against vachikomo veTripleC
isusu sefazi of course I need to find out the issue yacho but as far as I'm concerned hatina memba yefazi iri candidate I am the only candidate ari memba wefazi all our members atakati kana pane ane mainterest to stand for any political position anoresigna kufazi and that happened so as far as we are concerned hatina member wefas ari kucontest ndechokutanga chechipiri vari kuratidza kuti vari kuti ari kuisa mapicha ake eTripleC kutaura kwenyu ari kuisa maposta ake eTripleC that means kuti munhu uyu kauyu ndeweTripleC vashandisa vaiwana kupi kriteria yekuti vati ndewefas
mataura muchiti nini hamubvumidze kuti vanhu venyu vefas vakonteste vasati varesigna pane chikonzero chiripo apa
that's an issue of complicated because kana waisiwa kufazi waisirwa unzi ukampeni represident ozokampena nemacandidate ezanupf saka iwewo kana wava candidate it means kuti wava kuzvikampenera more than the president saka unenge wafanira kuti mirira wechi zvidi wokontesta urambidzwa uite sei asi tochisawo mamwe mavolunteers vanenge vari free kukampeina vachikampenera mukuru wenyika nemacandidate mamwezanopf nekuti kana munhu azova memba Now we remember ye fans apa uruku manya one ground uda usikampeni ra isu chukuti manya wakadai azizo bude mushi because isu sute fans at this political party ye kutita akuita ma candidates as if it was a political party. No, we are an affiliate, we are there to campaign for the ruling party.
Avo vanga vari mukuru wesangano re Forever Associates Zimbabwe va kuda kwashe Mavula Musaka vari parunare ne Studio 7. Mutungamiri webato RCCC vaNelson Chamisa vanoti bato reZANU-PF riri kuda kubirira sarudzo dziri kuuya vachiti richabondera pane zvariri kuda kuita. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuzvihuru zvevanhu zvazadza nhandare yeWhite City Stadium, vachamisa vati mwaka uno bato ravo harisi kuzobvuma kubirwa sarudzo sezvakaitika musarudzo dza2018 apo pavanoti vakakunda ZANU-PF asi vakabirirwa. Vaendirira mberi vachiti kana bato ravo rikapinda muutongi richagadzirisa nyaya yekupondwa kwakaitwa zvizvarwa zvemumidlands nemateveleland nemauto emuno kumakore ekuma1980s, chiitiko chinozivikanwa nevakawanda nekunzi gukura hundi.
Nyaya gukura hundi kuramashanzanyika maronda
Vachamisa vavimbisawo kushandura chimiro cheguta reBulawayo pamwe chete nematunhu ese emateveleland vachiti ava nenguva yakareba achisara kumashure segotsi. Vati Bulawayo inofanira kudzoka kuita nzvimbo inoita maindastiri makuru munyika uyezve zvido zvemushakabhu vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo zvekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane kuti nyika ienderere mberi vachazvizadzisa. Asi vaFarai Marapira vakafanobata chigaro chemukuru wechikamu chezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF varamba kuti bato ravo riri kuda kubirira musarudzo dziri kuuya.
Muna 2018 vachamisa vakati ZANU-PF inoda kuriga, vakati hazvifi zvabvira tichavabata tanoriga sei. Vana veZimbabwe vakabuda vakavhota, ZANU-PF ikakunda. Vachamisa vakati ndaziva kuti zvaitika nepapi, vanhu vaya veZimbabwe vakati kumatare tichandoona. Vachamisa zvavakagona kungoita kuenda kumatare kundozviratidza kupata. Saka isu seZANU-PF hatichavateedzeri.
Vari kuda kuita kanzura weWard 7 kumakokoba muBulawayo vakamirira CCC amaitandiwe moyo vanga variwo kumusangano uyu vakurudzira ruzhinji kuti ruvhotere bato ravo musarudzo dzemusi wechitatu.
Tirikukudzirira vanhu kuti ngavasunuke nekuwana kwavo vaende kunovhotera advocate Nelson Chamisa for president. Vonovhotera bato reCCC, macouncillors namaMPs eCCC kume napresident wedu Nelson Chamisa. Takatarisira kuti baba Chamisa ndiye achatisisa muZimbabwe.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaElton Ziki vati mashoko avachamisa ekuti kana vakasabuda vari ivo vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika havasi kuzobvuma kukundwa, mashoko asina kunaka.
Hatidi mashoko anonziwe pachirungu ari inflammatory, kuti kana ndisina kuhwina hazvibudi zvakanaka musarudzo. Hatisi kutarisira izvozvo yekuti munhu ngaaremekedze zvabuda musarudzo. Zvinova izvo zvichabuditswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission.
Musangano uyu waona vachamisa vachigadzawo vaDavid Coulthard kuti vagova meya weguta reBulawayo vakakunda musarudzo dzakanzura. Asi pamutemo makanzura ndiwo anovhotera meya. Uyu wanga uri musangano wekupedzisira webato reCCC mumatunhu emateveleland neBulawayo, uye vachamisa vari kutarisirwa kupeta kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dziriko musi wechitatu chino kuHarare. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuBulawayo, ndini Tobias Mudzingwa.
Chomba tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Sangano reJudiciary Services Commission rinoda kuti Gweta rava sevya kasikuere vari zvemutauriri wavo amai Jacqueline Sande vakumbire ruregerero pamusoro pekushora kwavakaita sangano iri zvichitevera kutongwa kwakaitwa zvondorapera zvichinzi nyaya yavasa kasikuere yakanga isingakodzeri kunzwikwa nezvechimbi chimbi. Munews Day, New Zimbabwe, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, vanoyambira zvikwata zvekunze kwenyika zviri munyika kuongorora sarudzo kuti zvizive zvakafambira vachiti hapana nyika ingadzidzisa Zimbabwe pamusoro peutongi hwechekerere. Munews Day mune nyaya pamusoro penhengo dzeTCC 40 dzakasungwa svondo rakapera uye dzichamiswa mberi kwedare nhasi dzichipomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana. Munews Day makare America inoti haisi kufara pamusoro pekurambidzwa nehurumende yeZimbabwe kwevatori venhau vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vanoda kuzotapa nhau pamusoro pesarudzo dziri kutora nzvimbo kuswera mangwana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nguva yekuvhota yakwana, asi zvayakwana hakunazve umwe mukana wekuti tichagona kana kuti vanhu vachagona kuzogadzirisa zvichienderana neupenyu hwedu. Vanhu vavhote vakatarisa upenyu. Mukaona mavhundusiro mukatovhunduka, muzive kuti upenyu hwenyu hwatoshata kwe5 years. Vanhu ngavaite zviviri vekumamisha vanovhundusirwa kubudikidza nemasabhuku. Kana wapinda mubhoki uchizvisira X yako, hakuna kana chinonzi kamera, hakunazve chinozoitikazve. Hakuna chinonzi paunonyora pane nhamba yekuti panozivikanwa kuti panyorwa nanhingi. Mashoko okuvhundisirana, mashoko okutyidzirana. Chandinoda kungotaura ndechekuti kutyidzirwa kwakapfuura. Strategi yokutyidzira vanhu yakatetwa kare zvikapfuura. Hakuna munhu achatorwa sekuti ibenzi. Kugara muruzevha zvido kuti wakapusa.
Nyaya yangu ndeyokuti izvo chii chaizvo chaizvo chinofanirwa kuti maobhusevha aya aongorori. Ndoika zvimwe zvoita zvematongerwo enyika, oita zvematongerwo enyika. Kana vanhu vachirohwa vakapindura kuti vanhu vari kurohwa ngadzematongerwo havazi matongerwo enyika here iwe. Zvine zvichiitika panguva iyo ndo zvinotaurwa nemaobserva zvavanenge vachiona. Kana vakaona vanhu vachitandaniswa vachirohwa mota dzichipwanywa, zvakaipa zvose zvatinoona zvichiitika izvi zvikazotaurwa nevabva kure zvavakunzi vakupinda mumatongerwo enyika. Haiwa, vanhu vezano vanofanira kutinzwira uromo. Vanofanira kuziva kuti chinonziva kupindira mumatongerwo enyika ndechipi. Dai vainzi maobserva ari kuti bvisai nhingi papinde nhingi, taiti ndizvozvo. Kwete zvokuti vanhu vari kurohwa vachimaiswa nematemo, vachipwanyirwa dzimba. Kana wotaura maobserva onzi apindira nhingirikiri, akuita zvepolitics. Aiwa, hazvisi zvoba. Vavatinzwire urombo vanhu ava, vatonga nguva yareba.
Isu vana vezimbabwe tatambura zvitupa tinenge tinazvo, madrivers license tinenge tinawo, but kuti uwane baza hauriwani. ZANUPF iri kunyanya kuti dzvinyirira, saka pakambotongawo rimwe bato pamwe tingawane kusununguka kusunungurwa. Vana vedu vakaendawo kuzvikoro kuzi isu zvatina kutidza takasiyira panzira nekuda kwemari. ZANUPF vanongodya mari umbavha hutsotsi. Saka apa ndapambotongawo nerimwe bato pamwe tingasununguke takakwanisa kuenda kumabasa. Mhuri yedu dzichidya dzichibuta.
Ndasiva kutaurawo nezveZANUPF. Vakuru vanozviti tine vanhu. Tinotinetsa ndechekuti kana vane vanhu vanogorovereko munhu asina vanhu. Chiwenga chaya angataura kuti chamisa mupana anofudza mbudzi, mafudza mbudzi Chamisa Chiwenga chaiye iye akamirisana naChamisa. Chii chinobuda pari? Chirungu chacho hagoni kukuadresa vanhu, hagoni. Asi anosora vamwe vanhu kuti mufudzi wembudzi. Kozotiwo uyu Monzora, uyu Monzora zvawaitiwa ndi munhu achaneta nekuti Monzora, Monzora, Monzora kupedzisira ungoti rarara. Wavepi? Zvaita sei iko zvino? Wabuda akamudarira waona kuti igacha rinorema iri. Politics igacha, Monzora, usada zvokutamba naye.
Ndida kubvunza weni mufunge, ndidawo kuziva. Tiri kungonzi rambai makashinga achingetidza risununguko rwedu rwatinarwo rusununguko rusina kana charwina arwo haruna education haruna chimishonga muzvipatara haruna chikafu tiri kuti suzva nendamo chinonzira mbaya makashinga iko kushika kwacho kwakomana kusingaperi kwakaita se 43 years kunyakadai ruri rwendo ruri kufambwa netsoka kubva ku Britain kuya kuno kuZimbabwe pa 43 years munhu anga asati akasvikera kubva kuno kuZimbabwe ramaya makashinga chete kwatisingasviki kwachinyi kwakaita sei kwatisingasviki nezanupf kwakaita sei kwatinongoshingiswa ha ndibatsire vadikani pamwe ndikurasika ramaya makashinga chete ramaya makashinga tako vakanyika manje nguva yese maita zvokwa kanyika nei chakanga chisipo chii zvokwa kusazanga zvisipo here nhasi wama kuti tako vakanyika manje rwendo runayo vaatazokundikana isa kumana kushinga kwacho takundikana ngavatiregererewo takundikana kushinga kwacho ha zvaramba
kuno kwachisisi ndine chichemo chandiinacho inini tine vanhu vetriples vakaenderwa pamukokozi pamashops nemukomana anonzi Louis Gauke akasvika akapwanya zvinhu zvose zvanga zviri mushop akarova madzimai anga ari ipapo nyaya ikaripotwa kumapurisa asi nanhasi Louis Gauke ari kudzoka pashop ipapo paakarova nekushungurudza vanhu vetriples achiuya futi kuzovashungurudza mapurisa hatisati taona danho riri kutorwa ari kutosvika pakutiretena vanasisa achivaudza kuti ndotokubayai nebanga mufe nekuti inini ndiwe zvanokuisa hapana zvandinoitwa and for sure hapanawo zvaari kuitwa sure hapanawo zvaari kuitwa so inini ndinoti isusu setriples hatisi vanhu vekurwa hatisi vanhu vemhirizhonga zviri kutibata zvisingaiti nekuti kana nyaya dzichinge dzaitika dzakadai tinofarira kudziendesa kumapurisa mapurisa ndo vanhu vemutemo ndo vanhu vanodzivirira mwana wetriplese ndo vanhu vanodzivirira mwana wezanupf ndo vanhu vanodzivirira mwana wese wemuzimbabwe pakodzero dzake saka zviri kutishamisa zvikuru sevana vatriplese kuti tosvika riini tichishungurudzwa tichiitwa saizvozvi pasina kana danho rinotorwa
tinoda kuonesana hedu nevarume ava vanofanira kuziva kuti vari kurwana mwari pachake ndava zvinhu zvese vanoda kuzviita zvavo kubva kuzeki yacho kana isingagone kubuda pachena iri kurwana mwari pachayo bhozi yakwana taime yekuti nyika ino ichienda pesi kwete kuti vanoramba ichingotitenderedza panzvimbo 1 wasina zvauri kuita zvauri kugona kupanana zvemugodhi nekuba saka toda kuudza ana mahanzi mandaza mheno kuti kune nguva yamwari kuzoita yenyu yamaizirwa dundundu ndo yakapfuura 43 years kutaura kunoku nyaya yenyu imimi hatigoni kudhila nemi kana muchizviti makapenga asi cheudza mwari anova mukuru kwamuri anova mukuru kwatiri tese ndiye achadhila nemi saka tiringoti isusu hedu kune vacho vetriple c regai kutambisa nguva muchikwera kuenda kumatare zviri nani kutsanya muchitsanyirawo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisira zviri kuitika kune dzimwe nyika chikwata cheECOWAS chichitungamirirwa nevaimbova mutungamiri wenigeria general Abdulsalami Abubakar chakaita musangano nemukuru wemauto akakudubura hurumende yeniger kuri kuedza kupedza dambudziko iri masangano ezveutano musudan ari kukurudzira hurumende kuti ibvise zvinononotsa kuti mishonga nekurapwa kwevanhu kufambe zvechimbi chimbi masangano awa anonyunyuta kuti vanononoka kuwana mishonga uye vachinonotswa kusvitsa mishonga iyi kuvarwere muchikamu chino tinotarisa zvekuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden pamwe nemudzimai wavo amai jill biden nhasi vanotarisirwa kushanyira chitsuwa chehawaii kuti vazvionere kuparadzwa kwakaitwa chitsuwa chidiki chemaui mushure memoto wakaparadza dzimba mabhizimisi zvikoro nezvimwe zvivakwa pari zvino kunonzi vanhu vakazivikanwa kuti vakafa nemoto uyu vanoita zana negumi asi vazhinji havasati vawanikwa america haisati yaona moto wakadai kwemakore anopfuura zana sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi nhasi tinotarisa gwaro regwara risatorwa necitizens coalition for change kana kuti manifesto wari kukukwiza mkumira naraunda ichurufa mparamende wari webato retubusi wano disangano Forever Associates of Zimbabwe riruku fara maposta avo rigisa emunu wavo anosikinde we TCC tashika kumagume churungwa chadicha nasi ndiri mu Washington DC ndokusia emuru moko Makris Gande nena uze Sindebele.